mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 9 zvita 2020 makaterera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevatatu 303. Vamwe vanamukoti vanoti vakamanikidzwa kunyora tsamba dzekukumbira ruregerero kubva kuhurumende. Nhasi nyika zhinji dziri kucherechedza zuva rekurwisa huori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevatatu 303 zvichitevera kuziviswa kwevamwe vanhu vapfumbamwe vakashaya muHarare mumazuva esvondo rapfuura. Nezuro vanhu makumi manomwe nevatatu 73 vakabatwa nechirwere ichi uye vose vakabatwa chirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mana 140. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevatatu 83 vafa nechirwere ichi, ichiteverwawo neManicaland ine vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nevaviri 10,912. Vapora munyika vachiita zviuru zvipfumbamwe zvine makumi matanhatu nevaviri 9,062. Vamwe vanamukoti vepachipatara chesali mugabe Central Hospital vanoti havana kunyora tsamba dzekukumbira ruregerero kuhurumende nekuda kwavo, asi kuti vari kumanikidzwa uye kutichidzirwa kuti vaite izvi. Vana mukoti ava vanoti hurumende yakashandisa nzira yokuvatichidzira pamwe nekuvanyima mihoro yavo yemuna mbudzi pamwe nemari yebonus. Mumwe mumiriri webashandi vechipatara ichi uye vari nhengo yesangano reZimbabwe Nurses Association vaSamson Gurupira vanoti vanamukoti vari kutumirwa matsamba ekuvatyisidzira kuti vanodzingwa mabasa kana vakasashanda mazuva mashanu pasvondo, izvo zviri kuita kuti vakawanda vatye. Studio 7 yakundikana kubata vakafanobata chigaro chegurukota rezveutano muzvinafundo Amon Muruvira kuti tinzwe divi rebasi ravo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaGurupira.
Chakaitika ndechekuti vanamukoti vazhinji vakanga vasina kufara nedanho rakatorwa negavhumendi kuti vaende kubasa for 5 days. Saka ana mukoti neassociation ino Zimbabwe Nurses Association takagara navo pasi takabvumirana kuti isu ngatiratidzei tiregere kuenda tiite anonzi maflexible duties akanga akabvumiranwa negavhument nezina paive paina minista vekuzobva vanonzi vaobhadhiya moyo. Saka nekudaro gavhumendi yakabva yatora danho rekupanisha manesi aya nekuvabvisa papeiro. Saka ndinokuda kuti vamanesi mazhinji vakadzi uyezve vamwe vakadzi vazhinji vacho vanogara nevana vachengeta vana vega uyezve November wese akapfuura vasina kuwana mari. Saka vakange vari desperate vasina kana chekubata kana totangira papi. Saka vakabva vangomanikidzwa kuti vanyore matsamba aya uyezve matsamba aya vakanyora vachazvokumanikidzwa nanhasi. Vanhu vari kutumirwa mameseji vachifonerwa kudzinyora tsamba iyoyo yokumbira ruregerero iendeswe kumusoro kuti udzokerwa papapero. Vakasanyora basa riri kubva rapera. Saka vanhu vari kuchichidzirwa ndozviri kuitika.
Saka vangani vanyora kuhurumende zvachikumbira ruregerero
so far ndikati pasali mugabe about 520 vanyora matsamba but pekutanga pakatanga kunyora vanhu matsamba aya pakatanga vachinzi vari kunyora nekuda kwavo but isu zvatinoti panangosvika tazongopedza takutokufonerwa takunzi munhu wese ngaanyore tsamba asina kunyora haasi kuwana salari saka ndozvaita kuti vanhu vese vazopedzisira vanyora matsamba asi vanhu vari kungonyunyuta vari kunyora vachinyunyuta havasi kuda kunyora asi vari kunyora nekuda kwekuti havana chokubata uyezve upenyu hwakaoma muzimbabwe ndozvaitaisa kuti ivo vazopedzisira vanyora matsamba hakusi kukuda kwavo asi kumanikidzwa uyezve nesituation yemuzimbabwe ndoita kuti vanyore matsamba yaya nekuti kana chokubata hapana izvo upenyu hwakaoma
matsamba aya ari kunyorwa achienda kuna ani vagurupira
matsamba aya ari kunyorwa achienda kuna permanent secretary asi pekutanga tsamba inonyorwa ichiendeswa kuna chief executive officer but pakuzokumbira ruregerero unonga uchikumbira ruregerero uchiti ndakatadza kuteerera order yakapiwa napermanent secretary yekuteedzera murau wokuuya kubasa mazuva ese nekusiyana nemaflexible duties saka tsamba inenge ichienda kuna CEO but CEO achazotora matsamba achiendesa kuna permanent secretary asi order tiri kunzwa kuti inenge ine mukuru weministry
pane vati vapindurwa here pane vakanyora matsamba
chingori chitororo chengoti unyore tsamba kuti udzoserwe papapero hapana akapindura ingori order yechisimba yekuti munhu ngaanyore tsamba whether you like it or not masondo apeta aya zina yakanga yahwina court case yaikoti yanga yapa order yekuti manesi aite maflexible duties uyezve mareasons aanga vapa mutsamba yavo neapplication yavanga vapa vachisungisa minister of health akaonekwa nedare rehaicourt kuti aikodzera kuti vaite maflexible duties uyezve vanga vabvisa basara vadzosero basarare asi maonero angu ndikuona kuti hurumende haichida kuda kuratidza kuda kuteerera court order asi ivo ndichatora advantage yekuti manesi anyora tsamba dzeapology ivo chete chavatiri kuda kungoteerera court order
saka kubva vakanyora mwedzi wapera pane vati vatambira here mihoro yavo yange yambomiswa
hapana atatambira vanhu vese vakangotarisira kuti zvichida nekuda kwakunyora matsamba ekumbira regerero pamwe pachasvika payday remuna december pamwe vachabva vapiwa mari dzavo dzemuna november nebhonasi nepei yemuna november because vazhinji vakanga vakangorovha ma2 days chete ndobva vazoona kuti masitanga akuendeswa vakuvusa mapero pavakaona kuti papero havana kutambira vanhu vese vakabva vapanika ndobva vadzokera kubasa uyezve nekuchichidzirwa kuti basa rinogona kupera
avo vange vari sachigaro vesangano revashandi repasali mugabe central hospital vasamson gurupira vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 nhasi nyika dzepasi pose dzinocherechedza zuva rekurwisana neuori kana kuti international anti-corruption day musi wa31 Gumiguru 23 sangano reUnited Nations rakatara kuti zuva rekuzivisana nekutaura pamusoro pezveuori richave musi wa9 zvita gore rega rega zimbabwe imwe yenyika dzichange dzichicherechedza zuva iri komishini yezimbabwe inorwisa zveuori yezimbabwe anti-corruption commission inoti iri kucherechedza zuva ranhasi ichifara nebasa rairi kuita umwe wemakomishina esangano iri amai jese majome vanokurudzira vatori venhau kuti vasangotaura pamusoro pevasungirwa huori asi kuti vaenderere mberi nenyaya yacho kuudza vanhu zvinenge zvabuda mumatare edzimhosva
zuva iri zvinoreva kuti izuva rakatarwa nesangano renyika dzepasi rose United Nations rekuti tibatsirane kuti tikutsirane kubvisa dambudziko denda rehuori pasi pose kuti titore matanho kuti senyika nyika rinoti nyika ndo nhengo dzesangano repasi dzitore matanho ekupedza huori pasi pose zvinobetsera kucherechedza kuzviyeuka kuti huori hwakaipa uyezve zvinobetsera kuti nyika dzakasiyana siyana dzitsidze kuita zvadzingaite kuti dzitore matanho ayo kwete kuti zvingotaurwa chete saka gore negore rinenge rine dingindira raro rinenge richishandiswa kupemberera kana kucherechedza zuva iri seregore rino rinonzi iro igore rekucherechedza nekuzvitsidzira kupedza kwehuori maerera nenyaya yekundingati kuruma nzeve kana kumhanara kumhanara huori nekurumanzeve vanhu vopherefeta nevanhu sezvakaita seZimbabwe Anti-Corruption Commission nemaposa nekwakadaro kuti vanhu ngavadi ngavanyeurire vafumure kana kufumura tikati kuya kufumura huori kuti pachirungu vanoshandiswa izwi rekuridza pito ingangoti ndokuridza pito kuti huori kuti hoi pane huori pano nekunyeurira vanozoshandisa mutemo kuti upere.
Komishini yenyu ichacherechedza zuva iri sei?
Komishini yedu yemuZimbabwe iri kucherechedza zuva iri nekugamuchirawo dingindira iro riri rezvekupedzesa kwehuori rekunyeurira remanozima whistleblowers varinzi vepito vachiridzira huori kuti huori ngahupere. Asi uyezve isu tine dingindira redu ratinaro zvakare remuZimbabwe hatiri kucherechedza rekuti kana huori hunobereka humwe huori. Saka tiri kushandisa madingindira ese ari maviri tichikumikidza vashandi vane zvinzvimbo muhurumende mumabhizinesi paimasangano mese machete zvese nezvizvarwa zvakazvimirira pachezvadzo kuti reduwe ngatiitei ngatitsidzei ngatizvidzei pito yekunyeurira vaferefeti kuti panopaita huori. Pito isi inogona kuiridza ichidaidzira chaizvo asi tinogona kuiridza zvinyoronyoro zvekuzevezera muzeve chaizvo kana tisingadi kutisisikani uyezve nedingindira rechipiriro rekuti rinodyidzana nerekutanga nekuti riri kutaura kuti huori unoramba uchingobereka humwe huori saka tikasarudza pito idzodzidzi zvinoramba zvichingotibika zvichitidya. Saka tiri kuzivisa tiri kushandisa mikana yakawanda kuti tishambadze cherechedzo iyi kuti vanhu vanyatsofungewo zvakadzama vange vachipinda munyaya yekupedza huori tichikurukura nezvematanho ari kutorwawo neAnti-Corruption Commission kuti Zimbabwe izenge iri nyika inenge isisina huori tikati pamwe gore ra2013 zvichisvika isisina huori ine vanhu vanorambisisa huori wopachezvavo vese tinocherechedza tichiti zuva iri harisiro zuva rega nekuti huori hauperi mangwana hauperi nhasi hauperi nezuva iroro riri chete asi izuva rekuzvitsidza nekuzvipira pakare kuti tirambe tichitora matanho zuva nezuva egore rese kuti tipedze huori munyika yeZimbabwe huori hwatiri kusunga nyika yedu neupfumi hwayo nebudiriro mbira dzakondo.
Munoti kuvanhu vanoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoferefeta nyaya dzeuori ichikonzera kusungwa kwevanhu asi hakuna kwazvinoenda havapedzisiri vaenda mumajeri, munoti kuna vanhu vari kutaura izvi
vanenge vasina kunzwawo nekuziva nezve vanhu vari mumajeri nhasi pari zvino vakatoenda neya yeuori ii vanhu ndiona veruzhinji vanofunga kuti kana munhu akapinda mudare redzimoto nhasi anzi asungwa ane nyaya yeuori mapepa nawo akasataura kuti nyaya yake yafamba-famba yapakati ichazodii anotofunga kuti zvapera asi zvinenge zvichitongoendera mberi mumanhingikiri munonzi chimumatare chinyararire. Saka hatisi chokwadi kuti hadzinongopera iwoyo nekuti isusu hatisisu tinotonga nyaya dzinotongwa nemajaji nemamagistrate kuti judicial service commission kuva nemaerera emawandiro akaita basa rematare nevekunational prosecuting authority vanochuchisa nyaya dzedu idzi vanenge vainewo dzakawanda vachidaro. Saka zvinotigona kutitorei nguva mwedzi nyaya dzichingofamba.
Avo vange vari komishina veZEC amai Jese Majome vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Kuroneko rine nyaya yomwana wegrade 7 ane makore gumi nemaviri anonzi akatemwa nedombo panzeve yekuruboshe akafa. Mwana uyu Natasha Manunure wekumutapa Mugweru akanga achibva kuchikoro Sandara Primary School achiverenga gadziriro yebvunzo yaaifanira kunyora mangwana acho apo akatemwa nedombo guru nemunhu anonzi ane chirwere chepfungwa. Mukroniko wamekare mune nyaya yevarwere vepfungwa vechipatara chemulondolozi mental institution muBulawayo. Vaendesa gurukota rinoona nezveutano vaConstantine Chiwenga kumatare edzimhosva vachiti vakarapiwa vakapora zvekuti hapana chikonzero chekuti varambe vachichengetwa muchipatara ichi mushure memakore masere. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamukase vashamarari vestudio 7 ndiye mudzura pamberengwa. Ndoda kutaura pamusoro peuyo Thokozani Khupe neuyo anozviti munzura munzura uyu kuti vakutamba nenjere dzedu manje vakuona sekuti Zimbabwe ndeyavo. Zvavanoita izvi vanoda tizvoni kuti vari kushandiswa neZANU PF vakuramba vachitijairira manje vakateerera gavasiyana nekatsika kavo yako.
Makadi makadiko vashamarari vestudio 7 mose mose handingakudomine mazita mose tiri kuzviona zviri kuitwa namunanga kwachokwadi. Haiwo kurwadziwa here nekuputswa kuri kuita vadzimba dzevanhu chokwadi kudaro zvakangooma hazvo munanga kwakutendera makanzuro ake kuti anoputsira vanhu dzimba vanhu vachichema inguva ino yekunaya kudai hangahwetsitsi mhani munanga shuo hazvarwadza izvo. Vana vadiki nevabereki vachichemera dzimba dzavo kudaro zvinhu zvabudiswa panze mvura ichinaya.
Mamuka sei mamuka sei anajonga anatanokarwandi. Ndinoda kungotaura hangu pamusoro penyika yangu nyika yeZimbabwe. Ndiripo ndonzitendai ndiri paCape Town apo. Tingataure zvimwe tingafadzane varume ZANU PF aizombobvi kana tikataura kana tikadii taedza zvese. They are based nenyaya yehondo chete kungori takarwa hondo. As long as muZimbabwe musina kuitika hondo ZANU PF haibvende tichakuwara. Nyika yekuti 50% yevanhu vari kunze kwenyika 50% yevanhu vari kuraramiswa nevanhu vari kunze kwenyika vanoti hanzi zvinhu ngazvirekerwe ngazvirekerwe kukwira uye hurumende yacho ndiyo ndakakwidza matogeti yokwidza pizi saka zvairida kuti isakwira zvacho zvii. Tingangotaura zvedu asi ZANU PF nyangwe tikadii nyangwe tikadii hakuna kwanzwa vati takarwa hondo hatisarute munhu asina kurwa hondo musapota vachadzokera kumashure. Saka kutongoijoina ndoti bhisi chete totongoita kuti zvinake takajoina.
Pastudio 7 makadiko vashamarari vedu. Khupe Khupe modzora komichi ZANU yamunoda kuita makwikwi nayo iyi muchidzinga makanzela emgc muchiinda kuZANU muchinyengerana neZANU. ZANU haina kunaka toda kukuudzai ZANU yakaipa Khupe. ZANU yakapfekedza mudhala wetu dhireza akabatigwa paairport vana vapera kumakebhelelendi shuwa iwo neshuwa kuti ndiyo aunoti kwati kwati nayo. Vana mujuru nhasi varipi? Vana Jonathan Moyo varipi? Vaizvidza tisu varidzi veZANU. Unoti vana Mugabe vaihofa vakaramba kuiswa kuHeroes Acre vakafa vakaramba kuenda kuHeroes vana Mugabe vaidova varidzi vayo ZANU. Nemuhenyu regadzi veshiri mazai hana mutodoko siyana nazvo zvauri kuita izvi. Vanhu vauri kudzinga vakasarudziwa nevanhu kavo iwo waivapo wakadii kusarudziwa.
Makasimba here makasimba here isusu tiri nani indinoitwa Mike kuti Blessing. Tarisai zviri kuitirwa vana muZimbabwe izvi hatichazvinzwisisa kuti zviri kufamba sei. Because mukuona kuti imba dzevanhu dziri kupwanywa hatichazondiwo kutonga nyika kwacho here. Tauchibvunzo ndokutonga nyika kwacho here? Ndozvatakasarudzira kunzi ED chichonzi ED. Saka ndozvatakasarudzira ED kuti apwanye dzimba dzavanhu apa vana vanenge vakagara panze mvura ichinaya. Moita batakara sema nekuumba zvana mbuya nehanda kuti hameno chirudzi chanenge achiita chipwanya dzimba dzavanhu. Zvine musoro here izvozvo zvanenge achiitira? Harichazvinzwisisa kuti zviri kufamba sei zviri kuenda nekupi. Saka takasarudzire president wacho kana president ritsvini yakadai. Takasarudzire president kuti agai atarise kuti nyika ndepa pari pasi kufamba zvakanaka. Patarisa zvaakuita kune vanhu so. Vanhu vari kukwara nemvura vari kufa nemvura uko. Iyo so mvura yekunaya muZimbabwe wopwanya dzimba dzevanhu. Zvine musoro zvino please tokumbirawo kuti pagadziriswe.
Maswera sei vashamwari vestudio 7. Ndiri pano zvangu padebheni apo ndonzi Chirandu Gono. Yeah, ini ndo ngotaura zvangu mamiri rakaita zvinhu muZimbabwe kuti vanhu vanotaura zvinhu zvavasingazodzadzisi iwe, vasingazopractice by an example. Akanzwa Minister of Health avanonzi vachivenga vachiti hakuchina munhu anorapwa kunze kweZimbabwe. But iwo tiri kunzwa kuti vaburuka kuende kuChina. Why? Vanhu vaZimbabwe accept that. Why? Vanhu vaZimbabwe ngatisvinure. Tiri kutambiswa bhora risina mweya. Muzvipatara yangosara midhuri isina chinhu mukati. Ndo zvasara muzvipatara. But isusu tinotisi tinonga tichisafa. Saka vanhu vaZimbabwe ngatione, ngatisvinure.
Pamusoro ndinoitwa Mai Swanda, ndiri kunzvimbo yekuMidlands. Asi nyaya iripo ndeyekuti zvinhu zvaoma vedu wee, ngatiwanzei munamato pamusoro penyika yedu ino. Mamiriro aaita anorwadza, ekuti kwakatanga hondo yekuchimanimani pakangopinda utongi hunyuwani. Tikati tazviona, kukatanga kupinda mabhazi achitsva, vanhu vachitsvira mukati, tikati tazviona. Iye zvino takusangana nevana vadiki vari kuuraya vabereki, vamwe vachiuraya vana vachibika mumapoto, zvatisati tamboona makuna kuna. Vedu wee, mabhemba Midlands, kubayiwa vanhu namapanga, zvinhu zviri kuitika zviri kutyisa. Nyangwe vakuru vedu vakudhara vanambosangana nehondo dzakadai. Dei zvazvichiita, Mwari vapindira, paita utongi hunyuwani, pamwari anganzwisisa, nokuti utongi huripo hunenge hwarambwa naMwari, nokuti hasati tambozviona. Zvinhu zvaitika muno muZimbabwe hatinambozviona, zviri kugwadzisa mwoyo vedu wee. Tiri kusangana namakunakuna mukati menyika yeZimbabwe. Tagwadziwa, tarwadziswa. Mwari dei vapindira, hatiwanzei munamato vedu wee.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro, United Kingdom yakatangidza kubaya vanhu mushonga wenhomba kana kuti vaccine yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. America iri kuongorora mushonga uyu usati wabvumidzwa kuti ushandiswe, asi zvinotarisirwa kuti mvumo yekushandisa mushonga uyu muAmerica ichauya mumazuva mashoma ari kutevera. Tabata Dr. Simbiso Ranga kuti vatiudze mamiriro akaita zvinhu munyaya yemishonga iyi.
Vahonde, ndinoona zvaitwa neBritain iri kutanga kwemavaccination acharamba achienderera mberi. Tiri kutarisira kuti kuno kuAmerica likely muno muna December vachange vakutanga vakuita mavaccine. I think chinhu chakanaka for pasi rese kuti mavaccine taawana nenguva shoma, achaita kuti vanhu vakwanise kuita immunity kuchirwere cheCOVID-19. Zvinokwanisa kuti tichidzokera kuoperata normally probably by the end of the year, muna 2021.
Mutsauko wacho uri papi kuti dzimwe nyika dzitange kuita izvi America isati yatangidza?
Musiyano uri pakuti maprocesses ekuapprova mavaccine. VeBritain vanenge vakaita an abbreviated version kana zvekumanyisa-manyisa nyaya dzekuregulation. Kuona kuti yafamba maprocesses yatinoti bureaucratic process iya. Saka mavaccine ese anobudiswa anotedzera a certain process. Saka nenyaya yekuti chirwere cheCOVID-19 chaparadza vanhu vakawanda pasi rese, magovernments all over the world akatsvaga maways ekutaya kuti vakwanise kuti once vaccine yawanikwa ikwanise kupuwa kuvanhu nekukurumidza. Saka tinoona kuti United Kingdom ndo vatanga, asi vekuno kuAmerica vana FDA veFood and Drug Administration vari kuteverawo this week kumake a decision kuti should it be given to people. Once that's done, tete kutarisa nenguva shoma shoma vanenge vava kutotiwo inonzi emergency use authorization iitwe kuno kuAmerica.
Vakasarudzwa kuva mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vazivisa pamusoro pechikwata chichavabatsira munyaya dzezveutano. Munofungei nevasarorwa ava?
Ndinofunga vahwande ndezvekuti vaBiden vanyasa kubaya dede nemukanwa pakuti ivo vasarudza vanhu vanonzwisisa nezveutano. Vakaita sana Becerra vakanominatwa kuti vavewo Health and Human Services Secretary, munhu anonzwisisa nezvenyaya dzeAffordable Care Act munomo, dzatinoziva kuti dzaziri kuenda back and forth kumacourt. Saka vaBecerra ndo vamwe vanga vari kutungamira maattorney generals emastates anga ari kudefenda Affordable Care Act. Saka vanotarisirwa kuti vanonzwisisa zviri kuitika muhealthcare munomo America. Kwozouyawo masurgeon general vaMurphy, Dr. Murphy, munhu anga ari surgeon general nguva yavaObama. Saka vazhinji vavaisa pakuti valead the team yekuita zvehealth neCOVID-19. Vanhu vanonzwisisa zviri kuitika and vanhu vari focused, vachameka sure kuti science dzatevedzerwa.
Avo vange vari Dr. Simbiso Ranga vanoshandira mudunhu reNorth Carolina munomu America, vari parunare neStudio 7. James Chimombe nekambo kake Jemedza. Sezvo nguva yedu yapera, tambotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevatatu 303. Vamwe vana mukoti vanoti vakamanikidzwa kunyora tsamba dzekukumbira ruregerero kubva kuhurumende. Nhasi nyika zhinji dziri kucherechedza zuva rekurwisa uori. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.